Danho rakatorwa neFIFA riri kukatya madzave ruzhinji avo vaifunga kuti nyaya iyi yakapera kare vachipomera veZifa mhosva yekuuraya mutambo wenhabvu. Vaimbove Chief Executive Officer wePremier Soccer League vaChris Sambo vanoti vakazviona kare kuti mafambiro emabasa eZifa aive nenjodzi.
Ndinonzwa kurwadziwa ende zvinhu zvatakagara taona, we could see it coming.
VaSambo vanoti kudzingwa kweZimbabwe kwakanganisa zvikurura mangwana revechidiki avo vanga vachitarisira kutamba nedzimwe nyika mumakundano akakosha aya. Mutungamiri weLifelong Footballers Trust vaFranc Zimunyanya Mutsamba vanoti zvaitika izvi zvinonyadzisa zvikuru.
Zvinonyadzisa, zviri kushungurudza vatsigiri.
Vanyamutsamba vanowedzera ivo kuti kusatamba nedzimwe nyika kuchaita kuti Zimbabwe irambe ichidzikira zvikuru maFIFA World Rankings kudarika pazana nemakumi maviri nemana pairi pari zvino. Zvakamira zvakadai, vatsigiri venhabvu vari kurwadzikana zvikuru, mumwe wavo vaPerfect Murimba vachiti Zifa yatadza basa rayo zvekuti varimo vanofanira kusiya basa iko zvino.
Ndichitotaura izvezvi izvi dai kuri kuti vanozvinzwawo. Ndakambonzwa Deputy Minister of Sport vachati zvazvakanaka kuti vanhu havadzingwe nekuti vauraya bhora.
Mumwe mutsigiri wenhabvu vaota chakazamba avo vanoti hapana chimwe chikwata chavanotsigira kunze kwemaWarriors vanotsinhirawo.
Zifa rikutidai yachinjwa kana kuti yabva taona kuti bhora redu rafamberera mberi.
Asi mukuru wekumahofisi eZimbabwe Olympic Committee Muzvare Ana Muguni vanoti nyaya iyi haigadziriswe nekudzinga vari muZifa. Muzvare Muguni vanoti zvave kune venhabvu vemakambani pamwe nehurumende kuti vauye pamwe chete vaone kuti matambudziko ezvemari ari kusangana neZifa anogadziriswa sei. Muzvare Muguni vanoti kunyange veZifa varipo vakadzingwa, hapana chinosanduka kunze kwekunge hurumende kana vemakambani vabatsira kubhadhara zvikwereti zviripo. Zifa ine zvikwereti zvinodarika mamiriyoni manomwe emadhora. FIFA yakadzinga Zimbabwe nezuro mushure mekunge Zifa yatadza kubhadhara murairidzi wekuBrazil Valinos mari yake yemuhoro iyo inoita zviuru makumi matanhatu panguva iyo airairidza chikwata chenyika. Valinos uyo airairidza maWarriors muna 2007 akaendesa nyaya yake kune veFIFA avo vakatanga vapa veZimbabwe Football Association mazuva makumi matatu ekuti vaunganidze mari iyi. Izvaramba veFIFA vakawedzera mazuva aya kusvika pamwedzi miviri ndokuzoti mwedzi mitatu, asi veZifa vakatadza zvekare kuunganidza mari iyi. Studio 7 haina kunzwa divi reZifa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.